mukangano wafamba zvakanaka vakuru vepati yedu vana president chairperson nasecretary general vatinidzira kuti kubatana kwemaopposition party is non-negotiable vatinidzira futi kuti vaona progress yataita pamanegotiation progress iyoyo inofanirwa kukurumidzwa kupedza tikurumidze kubatana nevamwe tongogadzirisa zvishomananda zvasara president vedu vobva vasaina
mazuva apera manga muine kugunun'una mubato renyu kwedzimwe nhengo pamusoro peurongwa hwekubatana ihwohwu nhengo dzakachigunun'una idzi dzatambira sei zvamuri kutaura izvi
kugunun'una kwakuri kubva pakuti vanhu vanga vachifungira kuti pane chibvumirano changa chakaitwa chinovakanganisa kuti vazobuda pachena kuti pane makuhwa nemashoko anga achitaurwa nevesocial media nevamwe vakadaro vanenge vachida kungoputsa ukama avataridza patemire nemanegotiation duku duku pasara vakaona zvakafanira kuti tikurumidze kupedza opposition yese inge ichibatana
bato renyuwo imo mashoko aibuda mumadandemutande mamuri kutaura masocial media rainzi ranga riine nyaya yezvigaro zviri kugowanwa iko kumubatanidzwa wemdc alliance maitaura sei nyaya iyoyi kune vamwe venyu
taitaura tichiti pamwe chete isusu nyaya huru yatiinayo haizi yemasiti nyaya huru yatiinayo ndeyekubatsira ruzhinji rwezimbabwe ndo patakatarikana napo
saka zvii zvasara zvamungati zvikuru kunhaurirano dzekuumba mubatanidzwa kuti mutungamiri wenyu anga achiisawo runyoro rwake
changosara chichemo ndechekuti papangosara kutaurirana masiti mashomanana ekazuru nemasiti mashomanana eparamende but izvozvozvo kana zvangopera zvatinotarisira kuti zvichange zvichipera in the next few days tinenge tava right.